mtauri webato rezapu vai pitu na maposta vao za studio 7 kutibato rao na shushikana na masho kwa registrar general watobai wa mdede ya kutu urumenda hizi kuzogadzirisa mtemo kutuwira na nebumbiro na mtemo wenyika panyaya dual citizenship. Vamaposa wati bato rao nuwana maituru wakadaro kuru kusarimekeza shudoze vanu.
Zizwa toziwa di awasi official yes ANPF asi mataura wargita zino tari zauti ndozo baitaniza ana suzifi karashivo na mashanda avu kutuwa na shanda achindra na nezino diwa ni ANPF Sivu 7 uombia tunote senior Sivu 7 Mzimbabwe tengashita nisira mlede utuacha shanda maringe nene bumbiro remtemo redura toti constitution nishirungo tino tari sira kuturumende itewe zere sinoda constitution kwa tewa hii chinje sasa taka wana pa Lancaster House IPCI ya kaso chinja ya kaso kamba 19 saka wambede tinuwa kuruzira kutewa atari sisi sinoda rone constitution maringene nya dual citizenship constitution ino tibumiza kutitiwe na Zimbabweans na zo tibutazira kutewa tewe zere zozo wa implemente zirudua ne constitution kwa tewa adagitas.
Vamdede wakabuda mmapepa na we urumende vachiti bazi raori rikuda kuti mtemo wekuti vanhu vemuzimbabwe vave nedual citizenship ubviswe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamdede kana kugurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo panyaya iyi. Asi vanokokera ZANUPF muparamende vaLove Moh Matuke vakati chokwadi kuti ZANUPF iri kuda kuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti dual citizenship idziswe. Kuita rinorwira kodzero dzevanhu vamachoda namwire vati kunyange hazvo vamudede vasingakwanisi kuva anotaura vakamirira hurumende yezanupf matauriro avo anogona kuve anoratidza maonero ebato rezanupf vachitiwo bato iri rine chikonzero chekusada kuti munyika muve nedual citizenship. Vatiwo kunyange vanhu vakasazvifarira bato rezanupf rinogona kuchinja mutemo sezvariri kuda kuita panyaya yekusarudzwa kwachief justice.
Tinoona kuti pane mazimbabwens akati wandei ari kunze kwenyika kuna United Kingdom, kuna South Africa, pana United States, Canada. Mazimbabweans mazhinji ari kunze kwenyika atopiwa citizenship kunyika vari kugara. But in terms of the constitution, they are still Mazimbabweans. So pane entitlement yekuti paite vote pasarudzo riri kuuya. So ndikufunga kuti ZANUPF iri kusvika kuti mazimbabwens aya kuti avhumirwe kuti aite vhoti musarudzo rikuuya. They would want to preempt that by disenfranchising them.
Vamaposa vati havaone zvichikodzera kuti bumbiro remutemo wenyika riripo richinjwe nekuti vakanaka zvikuru vakatiwo kana kuri kuti hurumende ichaenderera mberi nekutora danho rekubvisa dual citizenship bato ravo richatorawo matanho ekukurudzira veruzhinji kuti varambe izvi.
Tinoziva kuti nyaya yemaelections ndo yakunyanya kuti vamanyamhanya vachichinja constitution saka tichamobhilizana kwete sezapu chete asi kuti semazimbabwens tese topikizana nenyaya yavada kuita kuchinja constitution. Hatide constitution inongoina manama inoda kuti vanhu vezanupf vanoda chi constitution idi ichiritsa endatitarise kuti pari zvino yati yapikizana nezvido zvevanhu vezimbabwe asati tazviona izvozvo.
Mteveri wa mtauri webato re MDCT Mzare Tabita Kumalo wauza wa Studio 7 kuti bato ravo rinoshora mashoko wa mdede uye richatorawo matanho ekuti veruzhinji varambe urongwa uhu.
Zvoratidza kuti ZANU naamdede vagara vari vanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo uyewo basa ravo nderokutyora kodzero dzevanhu. Tichitaura kudai vanogona kuti vaamende constitution iyoyo kuzi ndivo vane uwandu muparamende asi isu sebato remdc rokutungamirwa nabatsva vangirani tiri kuti zvavari kuita handizvo zvinodiwa neruzhinji. Zvatichaita ndezvekuti pavanotanga kuita izvozvo tichaziya kuti totora matanho akaita sei kuti vasaite zvokuti vaamende the constitution tozoudza ruzhinji
vachitaura pamusangano wekuziya nezvesarudzo dzemunyika wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura vakambove mumiriri wedare resenate kuBulawayo East uye variwo gweta vaDavid Coulthard vakati zvinoshamisa kuti Zimbabwe inotadza kuti vanhu vemunyika vanogara kunze kwenyika vakwanise kuvhota vachiti izvo zvinoitwa nenyika dzakawanda kusanganisira dzakatikomberedza. vakati hapana chavanoona chinonetsa kuti hurumende iise mutemo wedual citizenship sezvo veruzhinji vakabuda pachena kuti ndizvo zvavanoda. Vadid Mastewa, mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro nerunyararo neZimbabwe Open University. Vachitaura somuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega, Vade vavati chinhu chaive kuitika zvakanyanya pasi rose kuti vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana vanogona kuve vachigara vachishanda mune dzimwe nyika. Vati nekuda kwekuti vanhu vakadaro vanobatsira zvakanyanya kuunza budiriro kunyika dzavanobva, zvakakosha kuti vanhu ava vawane kodzero yekuve nedual citizenship.
Vazhinji vari kuenda kunzvimbo kana kuti kunyika dziri kure nechikonzero chekuti vari kutsvaka chingwa chokuisa patafura kuti vari kuno kumusha vawane chokudya. Saka kuvativo havachisina mukana wokuve zvizvarwa zvemuno nokuti vava kugarisa nekusenza kunzvimbo dziri kure inenge iri nzira yokuratidza utsvanyiririwo nemumwe mutoo kana kuti nemamwe matauriro. Asi hamunguva yeglobalization yekuti vanhu vanomuvha vana vari kudzidza kuzvikoro vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuyurope kunya kune dzimwe nyika dzinotova neushamwari hwakanaka nesu dzemaeastern countries. Saka kana tikati isusu kana vachiri vapedza kudzidza vakawanawo mukana yekusevenza ikoko tovati hamusisiri zvizvarwa zvikuru ndoona sekuti tinenge tadzvanyirira.
Vambede vakati havafare nechiga chedual citizenship chiri mubumbiro remutemo wenyika nekuti hachipi mukana wekuti munhu atore chitsidzo chekuti achazvipira nemwoyo wake wese kuve mwana wezimbabwe inonzi patriotic pledge muchirungu. Asi vakawanda vanoti vebato rezanu pf vanoramba danho redual citizenship nekuti vanotya kuti vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vakapiwa kodzero iyi vanozovhotera mapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishala.